best diplomats EU. Tengati it's an extension of the United Nations. Kana kutinde rumwe ruwoko re United Nations. Asi, rwaka nanga na neva adnawe chidike. So it's a platform yoku guruma my young leaders. Kana awane potential yoku zo wabatunga mirimlere mankwana. Uyeze, it's a platform yoku discussa ma issues alati wakutawura iye. Ano vamudonzo re United Nations. Ndaifanira wakunge ndizi kumusangano iwo yu. Uri kutuwa ku Dubai wakatanga msa 22 kusuka msa 25 September 2023.
Ndatoti muriko kaini ku Dubai kwa cho ndato kuchaga ipandanzwa kutumisangano ya watanga. Urumende haina zvirongwa here zvinobatsiridza mumisangano yakadai.
Ese zvanambotaura kuti musangano we deep best diplomats upon invitation you are supposed to sponsor yourself kuti uno attenda. I think the assumption is iwewe since uri kuno representa nyika yako urumende yako inofana kukubatsira kuti uende because hausi kuenda kungono wana ruzivo rinobatsira iwewe chete uri kunowana information uri kunodzidza zvinhu zvinouya zvinokwanisa kubatsira nyika yose nyika yako yose because these are global problems, these are issues zvinobata pasi rese. Asi tinenge tichishuvirawo kuti sevatinombonzwawo kuti kune vaimbi vabatsirwa, kune vaimbi vekune dzimwe nyika vakokwa kuzoimba, tichishuvira kuti vana vemunyika ino kana pane kwavanoda kuenda kuno ruzivo rinobatsira nyika vange vachiwanawo rubatsiro.
Tiri kunzwawo kuti kune mumwe zvemusangano wemhando iyoyi uchaitwa kuno kuNew York. Wakamirawo sei iyoyo?
Wongu kunomwe zvakare musangano wakadai webest diplomats uriko kuNew York kutanga kwegore ra 2024. Ende ndiri kutarisirwa kuti ndinge ndichino atenda futi musangano uyoyu. Regai ndipamidzire futi ndichiti misangano iyi yakanyanya kukosha. Zvikuru sei kuti munhu aende ari pasi pehurumende yake kana kuti a relevant ministry. Kuitira kuti paanodzoka akwanise kuwana in a national platform to address these issues.
Saka gadziriro dzacho dzave papi pari zvino?
Maita henyu. Pari zvino pane conference yoku America iriko kutanga kwegore rinouya, hapana chati chavapo in terms of visas, in terms of accommodation, in terms of air tickets, hapana chati chavapo. Kune vatakambonochema kwavari vakati havana budget izvozvo, saka there's no way, there's no need kuramba tichidzokera kwavari. Asi tete tichishuvira kuti data wana vatibatsira kuti tiende nokuti tikwanisewo kunodzidza kuti vamwe vari kuzvigona sei. Like ipapa patine issue yamadrugs ari kuaffect the lives of young people and affecting development. Tine nyaya yemental health, tine nyaya yemasuicides, all these issues. You need to network, you need to learn kuti vamwe vari kuzvigona sei.
Ko vangade kubatsirawo pamwe vehurumende vakateerera kana vanhuwo zvavo vangadewo kubatsira vanokubatai kupi?
Maita basa, regai nditi I would appreciate it tikawana rubatsiro kubva kuhurumende, tikawana rubatsiro kubva kuma individuals, tikawana rubatsiro kubva kuma companies kana ma organizations. Nekuti nyaya dzinokurukurwa kudzinotibatsira senyika, dzinotibatsira mukubatsiridza ukoko tiri kupromota kuraise awareness pama problems atiri kusangana nawo. Saka vanongada kudziva zvizere vanogona kundibata panhamba parunare rwangu 0778706518 kana kusenda email peacewungwe@gmail.com ma small letters essay. Maita basa.